ICC inomirira kuti International Criminal Court idare redzimhosva rinotonga anonzi maInternational Crimes, mhosva dzinonzi imhosva nenyika dzepasi pose, and mhosva idzi dzinosanganisira inonzi genocide, kuurayiwa kwevanhu vakawanda vachitarisirwa nemedu nekuurayiwa nekuti vanenge vari vanhu werudzi rwakasiyana nevari kuuraya. Poita inonzi crimes against humanity, zvichireva kuti inenge iri mhosva yaparwa ichikanganisa unhu hwese hwepasi pano, neinonzi war crimes. War crimes zvinoreva kuti mhosva yaparwa panguva yehondo, and neinonzi crimes of aggression. Crime of aggression imhosva yekuti muri kuratidza kushandisa chisimba kuimwe nyika kana kuti kurumwe rudzi kana kuti vamwe vanhu. Saka ndo mhosva dzinotongwa neICC. Saka vakatambira gwaro fanikara vakatambira rakanzi rakabva kuZimbabwe, vakusitarisa kuti zvakanyorwa mugwaro iri zvinopindirana here nemhosva dzavanotonga. Vakaona kuti zvakanyorwa mugwaro iri hazvipindirani nemhosva dzandabva kutaura idzi, vanogona kuti okay, takatambira tsamba yenyu asi hapana zvatichaita. Asi vakaona kuti pane international crime, pane genocide, pane crime against humanity, pane crime of aggression, vanogona kuchiti saka ipapo takuda kuchimbotiongororei nyaya iyi.
Tiri kuona kuti Zimbabwe haisi nhengo yeICC. Zvichafamba sei sezvo ICC iine simba rekuona nyaya dzenyika dzinenge dziri nhengo dzesangano iri?
Ndo chimwe chechinhu chichanesa panyaya yacho iyi, nekuti kana vakaona kuti pane mhosva dzakaparwa dzinenge dziri mhosva dzinofanira kutongwa neICC, then vanotarisa kuti nyika yacho nyika yakazvipira here kuti itongwe mhosva dzayo kuICC. Zimbabwe haisi nyika yakadaro. Saka zvinenge zvakureva kuti vanenge vakuenda kunonzi kuUnited Nations Security Council, nekuti United Nations Security Council ine simba rekuti vakafunga kuti pari kuparwa mhosva dzinogona kunganisa magarire evanhu pasi pano dzinofanira kunga dzichiongororwa neICC, vanogona kuchitira nyaya yacho ivo seUnited Nations Security Council kuti aiwa ICC ongororai nyaya iyi. And izvozvo zvinongoitika kana tiri kuti nyaya yacho one inopindira panyaya dzinofanira kutongwa neICC, two patine zviri kuitika zvakashata zvinogona kunga dzichikanganisa magarire evanhu munyika iyoyo yaendeswa kuikokoko. But pari zvino haZimbabwe handifungi kuti inosvika pedyo, saka ICC inogona nyaya yacho taiona asi hapana zvationgo.
Mataura emi kuti izvo ICC inogona kuti izvo haikwanisi kunge ichibata nyaya yeZimbabwe, mukataura zvakare izvo kuti izvo United Nations Security Council ine masimba ekuona kuti nyaya iyi yapinzwa mudare. Tichitarisa nyaya yakatarisana neZimbabwe pari zvino iri muoko meICC, tingaone here Security Council ichisimudzira nyaya iyi?
Handioni zvichiitika ba, nekuti Security Council pari zvino ine nyaya dzakawanda dziri kuitika kuti manyika dzinotisisei, like kuSudan kuri kuurayiwa vanhu vakawanda nemasoja, kuSyria kuri kuitikawo mhosva dzakadaro, and pane nyaya dzitombori dzinotomboongororwa dzirimo muAfrica kare dzandazvitarisirana neBurundi nana DRC. Saka ndofunga kuti Zimbabwe pari zvino hapasati panyisa kuti uremu hwenyaya yacho hunosvika pakuti Security Council yeUnited Nations inoti nyaya ingaiongororwe neICC. Zvakangonakazvo kuti ICC iziva bada muchimboti tikasvika pastage yekuti United Nations Security Council ichapa pfungwa dzekuti nyaya yacho iongororwe neICC.
Harisi dambudziko here tiri kudivi revanhu vanorwira kodzero dzevanhu kusangano reUnited Nations Security Council rekuti rinoda kutarisa udzamu neuwandu hwevanhu vari kutyorerwa kodzero wazvo? Vanhu vatatu kana vashanu havasi vanenge vaine here ruramiro yekuti nyaya dzavo dzinge dzichinzwikwa nedare?
Inogona kunge iri dambudziko pati ICC idare redzimhosva rinongopindira kana kuri kuti nyaya iri kupomerwa hurumende haigoni kutongeka imo muZimbabwe macho. Saka ICC haisiri court inongoti ezveke yangoitika inozaenzi yakuenda kuICC. Saipopo patori nedambudziko rekuti vanhu muZimbabwe isusu especially vanhu vekodzero hatifadzwi nekuti hurumende yedu yakatumira masoja kuuraya vanhu vanga vasina zvombo zvehondo, vasina zvinhu zvavakatakura zvekuti vanofanira kuurayiwa. Zvinoti shungurudza sereke, asi haisi nyaya unfortunately inoenda kuICC. Inyaya inofanira kutongwa nematare ekumhosva emuZimbabwe. Ende zvazvo zvinoga kuda kuti mapurisa edu vange vane unyanzvi hwekuti vainvestigate makesi akadai. Saka itori problem yekuti Zimbabwe ndiyo inofanira kunga isina kuratidza rudo nevanhu yoona kuti masoja akauraya vanhu vasungwe vatongwe muZimbabwe.
Zvii zvingaitwe semurwiri wekodzero dzevanhu vatsunga kuona kuti nyaya dzatiri kutaura idzi dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, kuurayiwa, kupondwa nekusatongeka kwenyaya muZimbabwe kuti zvinhu zvifambire mberi?
I think panotoda utungamiri wevanhu vematongerwo enyika, ivo vamunangagwa ndivo vane sungiro pamutemo yekuti vasiye inonzi criminal justice system yedu kuti inge ichigona kubata masoja aya akapara mhosva dzekuuraya vanhu vanga vasina chavatadza inishoni zvekuti vanga vasina futi vasina zvombo zvekuti vaifanira kuurayiwa. Kana vanga vachinzi vatadzwa mhosva nezvavatadza vaifanira kungosungwa votongwa kumatare dzemhosva dzano kuti vapiwe masoja anobva avapfuura waauraya passport. Naiyoyi mhosva imhosva yakaparwa negovernment. Saka government inofanira kuti itore matanho ekuti mhuri dzakarasirwa nevanhu ava dzinge dzichipiwa inonzi compensation nemareparation. But at the same time masoja acho especially masoja akapfuura akabaya futi anofanira kusungwa kuzivikana kuti akashanda ega here kana kuti angapiwa instruction. Kana angapiwa instruction munhu akapa instruction iyo ndiye anofanira kubatwawo nemhosva otongwa. Nekuti nyika inge ichinzi nyika ine mutemo. Bati pari zvino unfortunately ICC haipindiri, but iye president wedu nevanotonga muZimbabwe vari kuratidza kuti havari kunyatsa kuratidza chido chekuti justice inge ichiitwa pavanhu vakaurayiwa muna August 1999.